Makambani akawanda munyika pamwe nekuChina anga achiratidza zvinhu zvavo zvakasiyana siyana pamusangano watanganhasi uyu. Vachitaura pamusangano wemazuva maviri uyu, mukuru webhanga reStanbic vaSolomon Nyanongo vati ivo sebhanga rine ukama nevamwe vezvemabhizimisi rekuChina vachaita zvese zvavanokwanisa kuti pasava nevanotsutsumwa mumaitirwo emabhizimisi pakati pevekuChina nezvizvarwa zveZimbabwe.
Tichiti win-win, tiri kuti munhu wese anenge aine chake chaanobuda nacho chokuita kuti bhizinesi rake rikure. Saka ipapo ndokusaka taunganidza mabhizinesi ava pamwe chete kuti zvisazongoite zvedive rimwe, vange vachitaurirana vachichinjana maideas. Isusu Stanbic tinenge tiripo.
VaHannon Lee vanoshanda vari kuJohannesburg kuSouth Africa vari ivo mumwe wevakuru vebhanga rekuChina reIndustrial and Commercial Bank China Limited, iro rine zvikamu mukambani yeStandard Bank Group inove muridzi weStanbic, vati vanofara kuti makambani ekuChina ari kuwedzera mabhizimusi muZimbabwe. Vati izvi zvinoratidza kuwirirana kukuru pakati peZimbabwe nenyika yavo. Muzare Viola Chigara, avo vanga vachiratidza mabasa anoitwa nekambani yavo yeMinerva inoita nezvemainsurance, vati vane tarisiro yekudyidzana zvakanaka chose nemabhizinesi ekuChina.
Nezvaitwa nhasi ine tarisiro yekuti tichange tichizowanawo mabhizinesi from other countries senge China dzachonawo vachiona kuti nyange vasviya kuno kuti can also be insured muno muZimbabwe. And tinotenda neforum yavaita yanhasi iyi nekuti inotidzidzira tese tese tinobhenefita, ivo vanobhenefita tese tinobhenefita.
Asi imwe nyanzvi mune zveupfumi hwenyika uye vakamboshandira bhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe vamasimba manyanya vane maonero akasiyana namuzvare Chigara.
Zvinhu zvataakutarisana nemaprivate institutions semabhengi zvaakusimbisa position yemachina zvokuti raa ramangwana tichaona zvichitinetsa kuti mibvunzo mizhinji yatiinayo ichange yaakunetsa kuti ipindurwe, nokuti ikwezvinezvi machina ari kuwana protection kuhurumende. Asi raa ramangwana tiri kuona maprivate banking institutions aakupindira muukama ihwohwo, asi haasi kuenda akarerekana neveruzhinji rweZimbabwe.
Mukuru wekambani inovandudza kudyidzana pakati peZimbabwe nedzimwe nyika mune zvemabhizimusi yeDiplomat Business Network vaRobert Muganda vati ivo nekambani yavo vachaita kuti pasaye vanochema chema pakuita mabhizimisi.
And isusu semaclub anoita zvebhizinesi tinenge tichiedza kuti tibatanidze kuti pave ne nchirungu nikati balance ye trade between nyika dzacho dzatiri kutaura nezvazvo.
Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika nekutengeserana vaFrederick Shava kuti tinze divi rehurumende sezvo nhare dzavo dzanga dzisiri kudayirwa. Hurumende yeZimbabwe yagara ine ukama webhande nebhurugwa neChina kubva munguva yehondo yerusununguko. China inonyanya kutenga fodya nezvicherwa zvinosanganisira goridhe nechrome kubva kuZimbabwe. Zimbabwe inotengawo kubva kuChina mishini, dzimotokari, mishonga yemuzvipatara nezvimwe zvekurimisa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Jeffrey Moyo.